vanhu vemdc vari kunyepa zvinonyadzisa kuti vanoramba vachinyepa zvinhu zviri pachena semabhembudzi kudai ko havazive here kuti vanhu vari kuitwa recall ndevekumdc kozanup f inogozoita simba nebvumo yekuita recall mamps avo sokudii bumbiro remutemo nemashandiro eparamende emunyika yezimbabwe are very clear kuti anoita marecalls ndiani hakuna munhu werimwe bato anodzinga werimwe bato muparamende vanhu vemdct vakapokana pamusaka pavo voga vanetsana zvinozikanwa nokuda kwejudgment yakabva kusupreme court yekuti vamwe vakavhoterwa zviri pamutemo vakatora masimba mushure mekufa kwavatsvangira zviri pamutemo saka ivo havafaniri kuti kana vasangana nedambudziko iroro voda kudzora kukandirana nyaya vachiisa kuzanup f isu tiri bhizi kukambena nokushanda nevanhu vemuzimbabwe kuti tizadzikise donzo ratakasungana navo muna 2018 rinotisvitsa kuvision 2030 ndokusaka tichishanda siku nesikati tizadzikise izvozvo izvo zvavari kutaura izvo ndezvekutungana kwembudzi hatina nguva yekupindura zvakanyanya mashoko asina namaturo akaita seiwayo ngavagadzirise dambudziko nengozi iri mumba mavo